manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 11/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau nenyanzvi munyaya dzekurima voziya nzira dzekurima dzisingakanganise mamiriro ekunze. Bato reMDC rinoti rave kutanga gadziriro yesarudzo dzemaprimary. Muimbi Wingi D owana mubayiro weBest African Dancehall Musician kubva kuJamaica. Indiwe mingume emi sore na uzedu zanasi chivakuna ku Studio 7 iri muWashington DC. Sanganere Association of Foreign Press Correspondents mu United States rabatana ne PepsiCo mukuita urukuro yezvakanakira kurima kusingakanganisi ivhu nemamiriro ekunze kana kuti regenerative agriculture. Vari kupinda mumusangano wanhasi vanosanganisira nyanzvi munyaya dzezvekurima nevatori venhau kubva kunyika dzakasiyana-siyana. Musangano uyu uri kuitirwa padande mutande reZoom. Ivans Sininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Musangano wanhasi waitwa pasi pedingindira rakanangana nekuti nzira yekurima inokwanisa kubatsira varimi nevanhu munguva yekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti regenerative agriculture, a powerful tool to fight climate change. Mukuru wesangano revatori venhau Association of Foreign Press Correspondents Vatanos Dimaris vatenda kuti donzo ravo nderekuti vanhu vanzwisise nezvekurima kwakadai kunobatsira sezvo vakawanda vatarisana nenzara iri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Mumwe mukuru mukambani yePepsiCo vaJim Andrew vaudza musangano uyu kuti sekambani yePepsiCo vari kushanda nenyika dzinopfuura makumi matanhatu vachibatsira varimi neruzivo regeneration agriculture.
Se kambani ye Peps tiri kushanda nenyika dzinosvika makumi matanhatu kukubatsira neruzivo rwenyaya dzekurima pachishandiswa mhando iyoyi inonzi regenerative agriculture. Varimi vanogona kusiyana uye vanogonawo kufanana, asi vese vanoshanda nesimba kurima minda yavo dzimwe nguva pasina chivimbo chekuti vachabudirira sezvo vaine mukana mumwe chete wekurima pamwaka wega wega, asi vanodawo dzidziso nerutsigiro rwakanaka. Isu tiripo kubatsira nenzira dzekuti vakwanise kuwana gohwo rakanaka.
Mumwe ataura ndimu zvinafundo Abby Work veku North Dakota State University vanova unyanzvi yeutano hwevhu uye vakavamba kambani yeWeek Consulting vati zvakakosha kuti patinenge tichikurudzira varimi kurima kwakanaka uku tinofanira kuvadzidzisa kuti uwandu hwavo hunobatsira kuti vanodzidza vauye vakawanda uye vanoita zvisungo zvinobatsira kuti minda yavo nemafuro zvichengeteke kuitira ramangwana revana.
When they start building that network of people with a common vision and goal for
patinenge tichikurudzira varimi kurima kwakanaka uku tinofanira kuvadzidzisa kuti uwandu hwavo hunobatsira kuti vanodzidza vauye vakawanda uye vanoita zvisungo zvinobatsira kuti minda yavo nemafuro zvichengeteke kuitira remangwana revana vedu.
Mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwe PGT, vanoti Zimbabwe yakatotanga kumhanya nezvirongwa zvemarimiro eregenerative agriculture.
Muno muZimbabwe pfungwa dzekuvandudza zvokurima zvakatanga kuitwa ku
kuburikidza nechirongwa chepfumvudza intwasa icho chinokurudzira kushandiswa kwemufudze kana murakwani izvo zvinogadzirisa ivhu nekuwedzera hudyi muvhu zvichibatsira kuchengetedza masango minda zvichiwedzera zvokudya zvinobuda pandima doko zvichiwedzera gohwo nemari inowanikwa nemurimi pandima doko.
Izvi zvatsinirwa nenyenyanzvi munyaya dzekurima vanikros Kanjengo vati regenerative agriculture yabatsira zvakanyanya munyika
pasi rose. Kuedza kugadzira dambudziko rekushayikwa kwezvekudya rakauya nehwaro hwakasiyana-siyana hunosanganisira hunonzi Sustainable Development Goal hwakatanga muna 2015 hunopera muna 2030. Zvatiri kuita izvozvo zvinofanira kuramba zvichiwandudza. Saka semenza nisitutara nyaya yerecycling, nyaya dzekushandisa manyowa, even nyaya dzemapadhuk chaivo tiri kuchengetedza ingava mafuro ringava ivhu chairo tichidzivirira zvinonaso erosion. Izvozvo izvi regenerative agriculture.
Mutungamiri wenyika America vaJoe Biden ndemumwe ari kukurudzira kurima kwakadai kuedza kugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze yapa kuti dzimwe nzvimbo dzitanze kunaya, dzimwe dzichiitawo mafashamu zvichikonzera nzara munyika dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zin.
Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora vanoti vatanga gadziriro yekutsvaga vachavamirira musarudzo dzegore rino. Bato iri riri kusarudza vacharimirira muSenate, mudare reParamende uye kumakanzuru. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaMonzora.
Nezuro chaiye takaita musangano wedu weStanding Committee tichitarisa nhau dzekusarudzwa kwemacandidates. Takabvumirana mitemo ichatevedzerwa uye gwaro richatevedzerwa rinotaura iro kuti anokodzera kuita candidate paposition yakati ndiani. Taane dzimwe nzvimbo dzataane macandidates already, nedzimwe nzvimbo dzisati dzaane zvadzo macandidates atati tasarudza.
Vanhu vanenge vachisarudzwa sei chaizvo?
Musarudziro uchaita macandidates ndevekuti vanhu vedu vanoapplya kumaprovinces kwavagere. Pakaita munhu umwe chete aapply, tinotarisa kuti munhu iyeye anokwalifya here obva angopinda akangodaro ari anopost. Pakaita vanhu vanodarika mumwe chete, tine stage yekutanga yatinoti consensus building.
Ndeyekuita sei?
Ndeyekuti macandidates ivavo anotaurirana ari ega, wowirirana kuti wabvumirana kuti ani apinde. Asi kana zvichinge zvaramba tinoita maprimary elections. Saka isu kuMDC hatiite zviya zvekudoma macandidates kuti ningi ndiyakutomira kwakati. Vanhu vemunzvimbo imomo, mungava muward, mungava muconstituency, vanosarudza MP wavanoda kana kuti kanzela wavanoda.
Munotarisira kupeta chirongwa chenyu ichirini?
Tiri kutarisira kuti by musi wa 4 June tinofanira kunge tapedza selection yemacandidates edu. Chinangwa chedu kuti pa 210 constituents tiri kunofielda macandidate ese. Pa 2007 wards tiri kunofielda macandidates ese. Saka tine vanhu vazhinji vakaexpressa kuti vanoda kumirira sangano redu reMDC.
Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Handingati vaMonzora kana veCCC vakanonoka panyaya dzavo dzekuti vaite maprimary, nokuti mukatarira muchaona kuti izvozvi kunyange iro zuva resarudzo chairo chairo hasati raziviswa kunyika. Mozotarisazve muchaona kuti chatiri kuti vakanonoka nacho kana kuti chiri kunzi vakanonoka nacho ndechekuti veZANU-PF vakatoita. ZANU-PF handifungi kuti ndo inofanira kuti ibudze vamwe kuti chiitai apa nepapi. ZANU-PF ine kurongwa kwayo endi yakaita panguva yayo. Avavo vari kuita panguva yavo sokuona kundozviita.
Asi munoona vaMonzora vachikwanisa here kuunganidza vanhu vanoita kuti vamiririre bato ravo musarudzo dzose munyika sezvavari kutaura, tichiona kuti dzimwe nguva paimboitwa mabi elections vaimbotatarikawo kuona vanhu?
Izvozvo hazvizikamwe. Handifungi kuti pane bato rinogona kukonewa kufielda nengo kana kuti macandidates kuma TV ose enyika asi chinoitika ndechekuti vanga va effective here pama campaign avangaita kuma TV mana enyika izvozvo ndozvo zvingatariswa kuti kana vamunzura vachida kuisa macandidates kwakasiyana siyana vanga kwanisa here kuwana support yakati wandei
munopaona sei ipapo vanokwanisa here kuti vabudirire
izvozvo zvezvodependa nepopularity yavo but mukatarira izvozvi muchaona kuti vamunzura takavatarisa bato ravo harina kunyanya kuva popular
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaernest mudzengi vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 apo zvirwere zvepfungwa zviri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka kunyanya zviri kuwedzera uye chirwere chekorera choramba chichipararira munyika vakoti vanoti havana mishonga yekurapa varwere uye mari dzavari kutambiriswa hadzikwane izvi vanoti zvave kupa kuti basa ravo rivaomere Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Vakoti vakataura nekomiti yeparamende inoona nezveutano kuparire Nyatwa Group of Hospitals nezuro vakati zviri nani kuti vabvumidzwe kushandira hurumende kwemakore mashoma vosunungurwa pajoki ravanoti reunhapwa ravakasungirirwa mubati wehomwe muZimbabwe Nurses Association vaAlan Nyampinga vakati zviri nani kuti vabvumidzwe kunotsvaga mafuro manyoro
sakana zvakanaro twaikumbira kuti muti retirement age yemanesingoita 20 years.
Sachigaro weZimbabwe Nurses Association mudunhu reHarare vaLucas Shalara vanoti chiri kuvaodza moyo yemari yavari kutambiriswa.
Salari yatinoda kukwanisa kuda tiri kukumbira kungodzokera pa2018 salari yatanga takutembera $840.
World Health Organization yakakurudzira nyika dzakabudirira kuti dzisatore vakoti vana chiremba kubva kunyika dzakaita seZimbabwe sezvo dzisina vashandi vakakwana. Vashandi vemuzvipatara vaka wanda vari kubva muZimbabwe vachienda kunyika dzemusadha America Australia Britain nedzimwe vasharare vati vakoti vari kuchema chemawo kuti kunyange vamwe vasvitsa makorano vasunungura muchibvumirano chekushandira hurumende vari kunyimwa magwaro avo kuti vakwanise kuenda kunotsvaga basa kwavanobhadharwa zviri nani
2005 ndandiri musecond year ndopakaintroduswa nyaya yebonding system yokuti kana uchinge wapedza bonding re 3 years ndopaona applya uno kwa diploma rako takatanga tichazviita izvezvi but a lot of nurses here anongori ma nurses dzana kana mapepa kana diploma izvezvi vakawanda munomu asi vakapedza bond
Vakoti vanoshanda nevanenge vorwara nepfungwa vari kutiwo upenyu hwavo hwave munjodzi nekuda kwekushayikwa kwemishonga sezvo vamwe varwere vanenge voita zvemhirishonga dambudziko rezvirwere zvepfungwa rinonzi riri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka vasharare vatenda kuti dambudziko rekushaya mushonga rakakomba
hatina gozro hatina macrab bandages hatina SST cream hatina betadine
Asi vachitaura neStudio 7 mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati mishonga nezvekushandisa zvirimo muzvipatara
Akutaura pfungwa dzake akutaura chimiro chakaita
Asi panyaya dzekuti vashandi havasi kupiwa nenguva magwaro ekuti vasunungurwe kubva kushandira bazi rezveutano nenyaya dzemihoro vamujiri vati tivabate mangwana mumwe mukoti Pamela Mukudu ati anoshanda kuchipatara chembuya nehanda chinova bandiko reparenyato group of hospitals kunobatsirwa madzimai akazvitakura ati hurumende inofanirwa kuvaka mamwe makamuri kana zvipatara nekuti varapwa vawandisa
zvekuti vazhinji mapatients if you go izvezvi mukatonopinda vakarara pamafloor beds ward 1 inenge pamwe ichikwanisa kuaccommodate 38 patients inopedzisira yakuaccommodata maybe 70 patients
sachigaro wekomiti inoona nezveutano dr ruth labode vati vari kuita misangano ine vakoti nyika yese mushure mekutambira tsamba yenyunyuto kubva kuZimbabwe Nurses Association zina vachiti vari kuzvionera pamunhu sefodya kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
manesi vari kushanda in very difficult condition havana magloves sometimes vanodonata even mari yekuti vatenge kutangere ma patient mishonga avagoni even kubhadhara renti.
Bazi rezveutano iro rinobatsirwa zvakanyanya nenyika dzakaita seAmerica, Japan nedzimwe rinoti mari yarinopiwa mubudget renyika ishoma. Mugore rino bazi rakapiwa zvikamu gumi nechimwe kubva muzana kana kuti 11%, chinova chikamu chiri pasi pechinokurudzirwa kunyika dzemuAfrica pachibvumirano cheAbuja Declaration chinoti mapazi ezveutano awane zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% zvebudget. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuenderera mberi vachiramba mhosva yavakabatwa nayo yekumbunyikidza nekubata zvisina kukodzera mumwe mudzimai, Jean Carroll, muNew York. Vakanzi vabhadhara mamiriyoni mashanu emadhora. Vanoti vari kudzokera kumatare edzimhosva kunokwikwidza mutongo uyu. VaTrump vanonzi vakapara mhosva iyi kumakore ekuma1990, uye vhidhiyo yavakabuda vachiti semunhu ane mukurumbira vanogona kubata chero mudzimai panhengo yakavanzikana yakavaroverera. Mudzimai uyu anoti ari kufara nemutongo wedare sezvo uchipa vimbo kune mamwe madzimai anombunyikidzwa. Iran iri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu nekuuraya vanhu vakawanda vari kutongerwa rufu. Nezuro vanhu vanomwe vaipomerwa mhosva dzekubata chibharo nekutengesa zvinodhaka vakaurayiwa. Kubva muna ndira gore rino vanhu mazana maviri nevapfumbamwe kana kuti 209 vaurayiwa muIran. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzichaitwa gore rino, vamwe vari kutevera nyaya dzegadziriro yesarudzo idzi vari kubvunza kana urongwa huri kushandiswa nemapato ezvematongerwo enyika mukusarudza vachaamirira musarudzo huine gutsa ruzhinji uye hwakajeka. Bato rezanupf rakatopeta urongwa hwaro reCCC rakatanga asi harisati rapedza ukuore MDC razivisa kuti rave kutanga. Kunyangwe vakuru vemapato aya vari kuti vari kuita zvegutsa ruzhinji mukusarudzwa kwevanhu, vamwe vari kuti hazvina kujeka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDC vachengetai guta pamwe navaGilbert Dzikiti vezanupf. Tatanga nekubvunza vakuta kuti urongwa hwavo hwekusarudza vachapinda musarudzo hwakamira sei.
Muzuva ramezuro National Standing Committee yedu yakagara pasi ichirangana kuti tisimbise gadziriro dzedu dzekupinda musarudzo dzematongerwo enyika. Saka rakaurirana dare reNational Standing Committee kuti panofanira kuti paziviswe kubudikidza negwaro ratinoti iro reCandidate Selection Template rinenge richizotibatsira nemitemo negwaro kana kuti direction inotizivisa kuti vanhu vachazvifambisa sei kuti vasarudze kuti vazova vamiriri vedare reparamende kana kuti kumakanzura. Saka izvi tazvizivisa nhasi kuruzhinji rweZimbabwe runotsigira bato redu reMDC pamwe chete nevateveri vedu vanenge vaine shuwiro nechinangwa chekuti vave vamiririri zvimiri zvinji mudare reparamende nemakanzi.
Vadzikiti, takaona bato renyu reZANU-PF rakatopedza nezveurongwa hwekusarudza vachanga vachirimirira musarudzo. Muri kuonawo sei zviri kuitwa kune mamwe mapato?
Isu sebato riri kutonga reZANU-PF tinotungamira pane zvose. Takatotungamira kusara makandidheti achanga achimiririra vadzoredzi reZANU-PF maelections mwaka uno we2023. Zvakaonekwa nenyika yose ichitinhira. Tinozoona kuti vanoteera mashure vanotiperekedzawo munhau idzi ndovaakutsvagawo kuti vangamirirwa senivamiririri vakandidheti avo. Asi tiri kuona kuti varitotarezavo vanenge vakatirongekei pamusoro pokuti vakamboendawo kucongress yakasarudza mukuru wavo. Vane mastructures aripo. Kavazira kuti kune national council yakatogara ita template yekuti vatasazenge vachishara sera dzakiririra maconstituencies mavo. Zvinoratidza kuti zvine oda. Saka zvavo zvinenge zvakatijekei. Saka titongovashuvirawo kuti ayo vanhu ndiva vanyika ndiyoi dai vaitawo zvokuti tiwanawo zvinotikukidza zvakasimba muelection yatiri kupinda ye2023.
Ndodzoka kwamuri vaguta, tinonzwa kuti urongwa hwenyu hwekusarudza vachamirira bato hune mastage matatu anoti nomination, moita consensus. Paconsensus ipapo kana pakundikana kubuda nechinhu mozoita maprimary elections. Muri kuratidza demokrasi here apa?
Hongu, ndinotaura sekudaro kuti tiri kuratidza utongi hwekusarudza demokrasi. Regai nditaure ndichiti mukoma jonga, isusu sebato reNDP tiri bato rine bumbiro remutemo. Gwaro ratiri kutaura nezvaro richatibatsira kuti vanhu vachasarudzwa sei tinozvitora mubumbiro remutemo, zvinhu zviri muconstitution yeMDC. Saka zvamabvunza ndinoti hongu zvinhu zvinoratidza utongi hwekutsaruzhinji nekuti tiri kutungamirirwa neconstitution yeMDC.
Vadzikiti, munoti ine urongwa hwaziviswa navaguta huchashandiswa nebato ravo kusarudza vachamirira bato?
Maonero angu ndokuti panomination apa yese vakanaka, tofanira kuziva kuti ari kuda ndiani. Vanhu vaisoka maCV yavo toitwa nomination harufu nomination zekuti iprocesi ite nomination yekuti munhu anotozvinominata yega kuti ndaakutoda sari panomboitwa kavhetingi anoitwa hazvisi pachena pamatariro avaita. Vangoti mune nomination inoita tete. Saka dziprocesi nomination yacho iyoyo haisi pachena pamatariro avaita. Andi second prosesi yakatora yeconsensus iyo iyo haisi democratic iyo. Hakuna chinonzi democracy paconsensus. Haina vanhu mukati mayo asi kuti ine munhu mukati mayo. Pamusoro pokuti vanhu vaviri ndovachagara pasi kana vatatu wekuti yodzika kuti yokwira ko vanhu zvavakuda ndezvipi?
Iyo vaguta hanzi madii kungonanga kumaprimary elections pane kumbotenderera muchiti consensus nenomination?
Kete, ndokunga pane pasina kudzisika mukutsanangura pakanga tichiita. Tiri kuti isusu vanhu vari kuenda kumaprovince ndokunosarudzwa ndokunoitwa manominations. Asi tiri kuti mukuitwa ikoko zvinhu zvaitsika mubato redu reMDC sekutaura kwandaita kuti tiri kutevedzera constitution bumbiro remutemo reMDC. Chinhu chinonzi consensus handi chinhu chitsva, itsika yatakabva nayo kubva mugore ra2005 kupinda maelections tichifoma semusangano.
Vadzikiti, kuZANU-PF takaona kuchiita mapisha-pisha kunyange makaita urongwa hwemaprimary wamuri kuti ndo hwakatwasuka uhu. Musiyano uri papi nezvimwe zvamuri kushoropodza izvi?
Musiyano uri pakuti simba rohwe rimumvura. Candidate must be chosen by popular consent of the vote. Ndopane musiyano ipapo.
Manzwa kubva kuna vaGilbert Dzikiti vebato reZANU-PF. Manzwa zvakare kubva kumukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDC vachengetai guta. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinoona nezvevapoteri reUnited Nations High Commission for Refugees riri kuyambira kuti uwandu hwevanhu vachange vachitiza hondo muSudan hunogona kuwedzera kana pakasaitwa chibvumirano cherunyararo. Pari zvino, nhumwa dzinobva kuhurumende yechiuto iri kutungamira nyika iyi nechikwata chakaipandukira cheRapid Support Forces dziri kuSaudi Arabia uko dziri kuita nhaurirano. Pari zvino vanhu vanodarika 600,000 vafa munyika iyi uye vamwe zviuru 900,000 kana kuti 700,000 vakasara vasina pekugara. Vamwe vanodarika zviuru 100 kana kuti 100,000 vakabuda munyika iyi vachienda muhupoteri. Mukuzeya nezvinyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatim Muringai.
Hondo yekusudani yasvika pane nzvimbo isisina kunaka. Nokuti kunyangwe vataurirwa nyaya dzekuti kuve nekumira kwehondo kumiswa kwehondo havasi kumira. Tinoona kuti vanhu vanobva kunyika dzakawanda vatobuda mo muSudan nokuti hazvisisina kumira mushe. Tinoziva kuti kubvira zvakabviswa mutungamiri wenyika vaAlbashir, Sudan haina kuzombomira zvakanaka nenyaya dzematongerwo enyika. Taifunga kuti kubviswa kwavakaita kuchaita demokrasi, asi kune mapato maviri anga asiri kunyatsowirirana. Nekuti kune varume vanorepresenta bato rainzi Janjaweed, iro raishandiswa navaBashir kurwisa vanhu vekuSouth Sudan yakazowana independence yayo. Saka pakazopera hondo yekuSouth Sudan vakaramba vari bato remauto anga asiri mauto enyika yeSudan. Ndopave nenyaya nokuti vatungamiri vemapato aya, kunoti mukuru weami yeSudan kwozoita yeye mukuru weJanjaweed, ndo vavakurwisana.
Tinoona kuti sangano reUnited Nations High Commission for Refugees riri kuti iro riri kutyira kuti vapoteri vachange vari kubva vachitiza hondo yeSudan vacharamba vachiwedzera. Uyezve tichiona kuti pane nhaurirano dziri kuitwa pari zvino muSaudi Arabia. Munofunga kuti nhaurirano idzi dzichabudirira here?
Nyango kutaudzana kuripo, vakumbirwa nenyika dzakawanda, USA, Saudi Arabia neAfrica yose kuti vaise zvombo pasi nekuurayana, havasi kunzwisisana ipapo. Tinoziva isu kuti Sudan inyika yakakosha nokuti ndokunorimwa donje rinotengeswa nyika dzose. Nerwizi rukuru runonzi Nile River runobatsira Ethiopia.
Tine urombo vateereri, taita dambudziko nemishina yedu. Manga muchizwa kune vanoongorora zvematongerwo enyika vati Muringai vachitaura naMavelous Muhlanganya uye vari kuOhio muno muAmerica. Muimbi ane mukurumbira munyika Wingi D awana mubairo wepamusoro-soro weBest African Dancehall Entertainer kumakwikwi echimakumi mana kana kuti 40th International Reggae and World Music Awards. Rino igore rechipiri rakatevedzana achisimudza mukombe uyu mushure mekuvhoterwa nevanhu. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata manager waWingi D vaJonathan Banda.
Ndinoda kutenda ruzhinji rweZimbabwe. Ndinotanga nekuti chara chino hachitswanyinda.
Sei muchidaro vaBanda mungajekesa ipapo?
Nemberero dzemukombe uyu dzinovepo kuburikidza nerutsigiro runowana muimbi kubva kune vanhu veZimbabwe vari pasi rose. Tinoramba tichisvitsa nhendo kuruzhinji rwose. Ndosaka vakuru vakati simba rehove riri mumvura. Muvanhu ndimo mune simba zviri. Mukurumbira wemuimbi unoramba uchibva mukubatsirwa nerutsigiro rweruzhinji rweZimbabwe. Kupakura kunoita Wingi D mumanzi kuturika, iko zvino magafa oturumura nemhemberero dzemikombe wakaita seiwoyu. Zvokwadi zvaratidza kuti kuturika denga kubatirana.
Manager waWingi D vaJonathan Banda vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. But right now we carry one another the basket. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheWomen's Round Table chatinotaura nemadzimai nezvavanosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa dambudziko rekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu zvokonzera nekuti vanhu vashaye nyazvakanyanya munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa nhau dzanhasi. Vatori venhau nenyanzvi munyaya dzekurima voziya nzira dzekurima dzisingakanganisi mamiriro ekunze. Bato reMDC rinoti rave kutanga gadziriro yesarudzo dzemapuraimari. Muimbi Wingi D owana mubayiro weBest African Dancehall Musician kubva kuJamaica. anokuoneka ane mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyamina ntungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku.